Nyanzvi mune zvekutefenyura munyika vaJohn Masuku vati zuva ranhasi rakakosha zvikuru uye veruzhinji vanofanirwa kuramba vachisimudzira wairesi nekuishandisa kusimudzira runyararo munyika.
Wairesi inokosha uyezve inofanira kuramba ichingosimudzirwa uyezve vaa vari munhepfenyuro voramba vachitaudzana kuti chii chavangaite kuti nhepfenyuro dzinge dzichiburisa mashoko echokwadi, mashoko anovaka anoita kuti kusave nemhirizhonga, anoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka.
Izvi zvatsigirwawo zvakare navakudzai kwangwari imwe nyanzvi mune zvekutepfenyura vawedzerwo vachiti umhizha hwechimanje manje hwava kuitawo kuti zvive nyore kutepfenyura pamawairesi.
Mishina yamazuva ano inogona kuchinja nepfenyuro chete kana tikatarisa mawanikigo ainoitwa kana kuti zvainoterekwa. Michina yamazuva ano yaita kuti zvive nyore kuti vanhu vakone kuteerera nokuwana nepfenyuro zvakareruka zviri nyore.
Vanopepeta nhau kana kuti online editor panhepfenyuro yemunharaunda yekuchipinge inonzi vemuganga FM vaOwen Dliwayo vatiwo hurumende yakagona kupa dzimwe nhepfenyuro dzemunharaunda marezinesi sezvo zvichibatsira mukufambiswa kwemashoko.
Asi secommunity radio inoti inenge iri ikoko kunharaunda ikoko inokwanisa kuti vanhu vanzwewo mashoko ezviri kuitika munharaunda uyezve zviri kuitika munyike nekunze kwenyika.
Mumwe mugari wemuHarare vaSilence Gwande vatiwo nhepfenyuro yeredhiyo munyika inobatsirawo kufambisa mashoko kusanganisira kune vari kumaruwa kunyanya nyika yakati tarisana nesarudzo.
Redhiyo yakakosha kuti mukatarisa kumisha ndiyo inosvika. Mukatarisa kwese kwese iko zvino tatarisana nemaelections. Munhu wese anenge akagara ari paredhiyo achida kuteera kuti zvii zviri kuitika. Saka vari kumisha nekune dzimwe nzvimbo dzisina imwe dzimwe mhando dzakasiyana siyana dzekufambiswa kwemashoko vanotovimba neredhiyo nokuti ndiyo inogona kunge ichibatika.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati vanhu vazhinji vanoziva zviri kuitika munyika kuburikidza newairesi.
Kutepfenyura kunoitwa kwakawanda kunoitwa neveZimbabwe Broadcasting Corporation vomunozivavo kuti vari pasi pehurumende. Saka kana vari pasi pehurumende mashoko avanobudisa vanomabudisa nenzira inofadza hurumende, zvoita kuti zvimwe zvinhu zvinogona kurega kuenda kuvanhu. Zvoita futi kuti vanhuvo vanogorega kugona kunge vasina kusununguka kuti vataurewo zvavanofunga. Iyaya tingati pachirungu talking back to power.
Kurukota zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende inokoshesa zvakanyanya mawairesi.
Isu sevanhu vemuno muZimbabwe nhoroondo yedu inoratidza kuti mawairesi akatikoshera zvakanyanyisa. Ruzhinji rwevanhu vedu vanowana nhau, ruzivo nedzidziso kubva kumawairesi. Kubva tichiwana kuzvitonga kuzere independence yedu, takashandisa mawairesi kuti tibatanidze vanhu vese vemuZimbabwe.
Bazi reUnited Nations rinoona nezvedzidzo reUNESCO ndiro rakatanga kucherechedza zuva iri muna 2011 musi wa13 kukadzi, uye gungano guru reUnited Nations General Assembly rakazotaurawo muna 2012 kuti ripembererwe musi uyu gore roga roga. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rakanangana nekuunza runyararo kubudikidza nezvinotepfenyurwa kana kuti Radio and Peace. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.